Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 28/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyerenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vavhota nhasi kudunhu ravanogara reDelaware. Botswana yoita sarudzo nemusi wechitatu asi Zimbabwe ichinzi iri kushandisa vasori veCIO kupindira musarudzo dzenyika iyi. Asi hurumende yeZimbabwe inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vavhota nhasi kuWilmington, Delaware, kwasara vhiki rimwe chete kuti vanhu vaende kunovhota kekupedzisira musi wa5 nemusi wechipiri svondo rinouya. MuAmerica, vanhu vanoda vanokwanisa kukumbira magwaro avo ekuvhota votumirwa vari kumba kana kuti vanokwanisa kuenda kune nzvimbo dzinenge dzakavhurwa dzinenge dzichivhoterwa nevanhu vanenge vachida kuti vakurumidza avo kuvhota. Vanhu vanodarika mamiriyoni 44 kana kuti 44 million vatovhota kusvika pari zvino. Asiwo zviri kubuda mutsvakiridzo dziri kuitwa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika zvikuratidza kuti achiri mangange pakati pemuteedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinotarira last election 2020 WhatsApp vachiudza maRepublicans kuti musanokasike kuvhota, munoenda kunovhota zuva remaelection. Gore rinotanzwa vachitaurira masapota avo kuti kasikai kunovhota. Saka ndiri kuona zvichiwirirana neshoko raWhatsApp ravari kukurudzira vanhu vemaRepublican kuti endai munovhota muchiita maearly votes enyu. Saka ndikuona kuti makakatano acho akunakidza 40 million vanhu vakawanda.
Takaona la Trump vari muNew York weekend. Makaonawo nezvavo hero?
Ndakaona nezvavo, ndingangoti ndikanzwawo nezvavo. Nyaya iri kutenderera mumasaisai umu ndeyekuti kwaiva nekutuka kwakanyanya murali yakaitwa nezuro navaTrump. Kune nyaya dziri kutaurwa dzekuti marudzi ekuMexico vanongozvara vana and ndo vakonzeresa nyonganyonga iri munyika muno. Paitaurwa nyaya iyoyo immigration, vaTrump ndo yavaitaura vachitaura kuti vari kuda kudipota vanhu vasina mapepa munyika muno vakawanda neuzhinji hwavo. Ndo nyaya dzaingotaurwa, nyaya dzemaculture war, nyaya dzemarudzi, nyaya dzeimmigration ndo nyaya dzakanyanya kuwandira murali yaWhatsApp nezuro. Asi vamwewo maRepublican vari kuti aiwa WhatsApp matii kumbotaura nyaya dzeikonomi kuti sei.
Ndo tarisawo kuti amai Kamala Harris varikunzwo mangwana vanenge vaino wavo musangano mukurukuru imo muno mu Washington DC manzwawo nezvavo hero
ndanzwa nezvavo tikati zvavanenge varikutedzerawo rally yakaita na Trump ku New York zvinenge zvinoda kuenderana tirikuona kuti taakusvika mazuva ekupedzisira saka ndosaka marally aya akuita vanhu vakawanda vanenge variko mangwana ndinoona kuti message chanyanya kuiswa namai Kamala Harris inenge yakaenderana nehunhu hwaTrump ndofunga ndopane nyaya yavo takambonzwa vari kutsiridzira nyaya yekuti vaTrump munhu anoda zvekutonga zviyazviya zveutsanyiriri saka vari kuedza kuzviexposa kuti Trump anofarira madhiteta ndo kutungamira kwaari kuda kuita nyika yeamerica saka ndoona kuti ndo pane meseji yavo
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano renational democratic working group muno muamerica vatafadzwa munjanja vachitaura vari parunare vari kutexas naivan zininga westudio 7 Vatereri musakanganwe kuti pano pa Studio 7 tichange tichikupai zviri kuitika musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Muno kwanisa kuenda pamadande mutande edu akasiyana siyana akaita se WhatsApp channel yeVOA Shona pa YouTube kana kuti pa Facebook. Sarudzo idzi dziri kuitwa nemusi wa 5 mbudzi svondo rinouya chinova chipiri. Bato riri kutonga reZANU PF rakapeta musangano waro wepagore kana kuti annual conference kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo nemusi weMugovera. Asi nyaya yakanyanya kutsviriridza pamusangano uyu yaive yechisungo chakatambirwa nematunhu ose chekuti mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro. Izvi zvaizoreva kuti bumbiro remitemo rinenge rovandudzwa sezvo pari zvino richitendera munhu kuti atungamire nyika kwemakore gumi chete. Asi vaMnangagwa vakazoti havana chido chekuti varambe vachienderera mberi vachitungamira nyika vachiti vanoda kuenda pamudyandigere muna 2028. Asi vamwe vanoti nyaya iyi inogona kuramba ichitsviriridza mazuva kana makore anotevera sezvo vaMnangagwa vachizokwanisa kuchinja mafungiro avo uye patori nechisungo. Mukuzeya nezvemusangano weZANU PF tabata mumwe mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vafarai marapira tikatanga nekuvabvunza nezvechisungo ichi.
Musangano wedu wakafamba sekuronga kwedu zvakangoudza vanhu kuti ZANU PF ibato rakabatana, ZANU PF ibato rine rudo, ZANU PF ibato rinomira riri kushure kwavaMnangagwa, ZANU PF ibato rinofamba negwara raro, hariripoti, haringi padivi.
Pane vamwe vanga vachiti kumusangano kunogona kubatanwa matemo nemakano vanhu vachirwisana nenyaya yeutungamiri. Munoti kudii nemashoko iyayo?
Tongoona kwakazoita vanhu voga vachizvinura pamunhu sefoza. Vakangoona kuti isu zvataitaura zviya ndizvo zvaiva zvechokwadi. Nhau dzezvinoitika nemamiriro eZANU PF munotozvidza zvakatiri isu vari mairi. Iko zvino vemapepa vaiti kunovengana kunogutsanwa kunoitwa nechino nechino asi makangoona kuti zvinhu zvakangofamba murunyararo zvinhu zvakangofamba murudo zvinhu zvakangofamba mukuchengetana mune zvakanaka pasina kana chimwe chakaitwa chaitika.
Asi kavamwe vanenge vari kuti dei nyaya yainetsa yekuti mutungamiri wenyika nebato vaMnangagwa voenderera mberi here kana kuti kwete yakangoziviswa musangano usati watanga kuti aiwa vaMnangagwa vakazivisa kare kuti havasi kuda kuenderera mberi nekudaro papasina chikonzero chekuti nyaya irambe ichipinzwa mudariro. Munoti kudii nemashoko iyayo?
Isu tatinotungotaura ndezvekuti muZANU PF vanhu vemuZANU PF havaudzigwi vana vedemokrasi inotende kuti chishuviro chavo chemumwoyo vachitaura havarambidzwi.
Asi sezvo mutungamiri webato nenyika achinoona nyaya ichigumira apa here kana kuti
isusu tatinongoziva ndechekuti kana pane chinoitika tisangozoona nekufamba kwenguva, asi resolution yakagamuchikwa nekuti hairambiki. Asi zvakataurwa nomutungamiri futi zvakagamuchikwa, hazvirambiki. Saka tichaona nekufamba kwemazuva kuti zvinoendana papi, zvakananga nekuti. Asi pari zvino hatisati tachipesa nekuti tinenge takamirira mamwe madhipatimendi anoongorora kuti aongorore kuti tobva tafamba sei tichienda mberi.
Zvamungati zvinhu zvikuru zvakabuda pamusangano apa ndezvipi chaizvo vamarapira?
Chikuru chiripo ndechekuti kwakabuda zvirongwa zvekuti ikonomi irambe ichienda mberi. Kwakabuda zvirongwa zvekuti tirambe tichivaka nyika yedu. Kwakabuda zvirongwa zvekuti Vision 2030 aiwa tiri kuona taidhongera pedo taibata gore ra2030 tati tasvika.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vachitaura vari parunare muHarare. Asi mukuzeya nezvemusangano weZANU PF uyu, tabatawo vaimbova mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Magalela Mafa Sibanda kuti tinzwewo divi ravo.
Taizviziva kuti zvese izvozvo zvichaitika nokuti vanhu vanotevedzera zvinoda ED semutungamiri wavo. Kuramba kwaari kuita kuti handiye ndinochengetedza constitution, ndindakanyora constitution, zvese izvozvo kunyepa. Asi zvichakonzera matambudziko akawanda nokuti ZANU PF ndiyeri kutonga ka. Kana yakutsva zvinoreva kuti nyika nehurumende zvese zvapwatsvaparara. Tinoona kuti zvichaera izvo zviye za2017 zvakapisa vamugari vasati varizaina. Saka isu neruzhinji rweZimbabwe hatidi kubongozozo nekurasikirwa noupenyu neropa, nokuti zvese izvi zvinorangidza kuti vanhu ava havachadi demokrasi, havachakudzi constitution, vakuda one party state.
Asika sei muri kudaro vamafa, nekuti ivo kava Munangagwa vakatobuda pachena kuti aiwa havasi kuda kuenderera mberi.
Dai vakanga vasingati, dai vakabva vazvibvarisa kuimba neizvi neproposal yacho dai isina kana mhombo kuverengwa. Saka tinoona kuti mahombe kutamba pfungwa dzevanhu. Saka zvese izvozvo hazvina kunaka muZimbabwe. Constitution yatakanyora mangemainzi yakuda kuchinjwa zvakare, ichitya chingotyorwa ichingoparurwa sebepa risina rebasa recity tati zvakadaro hatimbofatakambozvikudza kana kuti tizipemberedze. Vanhu veZimbabwe across political divide vari kuzviramba ende vatori vachazviramba.
Ko sei muri kuti ZANU PF iri kuda zvebato rimwe chete rinenge richitonga kana kuti one party state, nekuti ivo vari kutika chiri kukonzera matambudziko mumapato anopikisa inyaya yekusarongeka kwavo, kwete kuti ZANU PF iri kupindira?
Kwete ka. Kana vachiti izvo resolution 2 ZANU PF should be above the government. Government haina kuitwa neZANU PF, ine matechnocrats, parliament, judiciary and the executive. Saka that's what makes government. Zvino kana inova kuti izvo party is above the government, it means they are above the judiciary, they are above the parliament, which is dictatorship in one party state.
VaFelix Magalela Mafa vaimbova mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vanga vari parunare muBulawayo. Dzimwe nyanzvi munyaya zveutano dziri kukurudzira kuti vanhu vavhenekwe chirwere chegomarara nguva dzose senzira yekuti chirwere ichi chionekwe chisati chakomba. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
mwedzi wagumi guru, mwedzi unoshandiswa pasi rose semwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repamazamu kana kuti breast cancer awareness month. Ongororo dzakaitwa nenyanzvi dzinoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanozoenda kunovhenekwa chirwere ichi, icho chatokomba zvinozoita kuti chinetse kurapa. Mumwe wevanhu vakabatwa nechirwere ichi mutori wenhau Ropa Fadzo Mapimidze, uye anoti zvisinei nekuti angava nemakore akawanda achinyora nyaya dzeutano kusanganisira dzezvirwere zvegomarara. Paakabatwa gomarara repazamu muna Nyamavhuvhu gore rapera, anoti akavhunduka pamwe nekutya zvikuru. Mapimidze anoti akazobviswa samu raive negomarara iri muna Gumiguru gore rapera, asi anoti mari inodiwa kurapa gomarara repazamu yakawanda zvikuru.
Kurapwa gomarara repazamu kunodhura. Cancer treatment inodhura hama dzangu. Zvokuti dei ndisina kubhadhara nemedical aid, ndaitoita fork out kana over $2,000 kumatest chete. Nokuti ndaitwa test iyoyo yekutanga, ndakazoitwa mufoot yaifanira kunoongorora kuti iri pa stage papi. Cancer nemamo matesa ndakatorwa cheka liver icho zvaidhura izvozvo.
Mapimidze mumwe wevanhu vakawanda muZimbabwe vakabatwa chirwere ichi. Mapimidze anoti kuita chirwere chegomarara zvireve kuti wava kuenda kwamufuga nebwe. Nyanzvi muzvirwere zvegomarara vachishanda nesangano reCancer Association of Zimbabwe vaLove More Makurirofa vanoti dambudziko regomarara rapazamu rakakura zvakanyanya.
Mafigiri akapiwa nebazi reZimbabwe National Cancer Registry kuna kuti zvikamu zvisere kubva muzana 80% vakanga vane gomarara rezamu, breast cancer. Saka zvinotiratidza kuti gomarara rezamu idambudziko rakakura munyika yedu yeZimbabwe. Madzimai akawanda ndo vanobatwa negomarara iri kupfuura varume, kunyange varume vachigona kuita gomarara iri. Tikazotarirazve mafigira anopiwa nebazi iri reZimbabwe National Cancer Registry, anotiratidza kuti mugore rimwe chetero Zimbabwe yakava nevanhu vanosvika zviru zviviri nemazana mana negumi navatanhatu 2416 vakafa nokuda kwechirwere ichi chegomarara kana kuti cancer. Tikacherechedza vanhu tinozoonazve zvakare kuti gomarara remazamu rakanga riri zvikamu zvinomwe kubva muzana 7%.
Vamakurirofa vanoti zvakakosha kuti dzidziso dzegomarara repazamu dzirambe dzichiitwa kuitira kuti gomarara iri rikurumidze kurapwa pachine mukana wokuti rirapike.
Naizvozvo tinofanira kucherechedza gomarara iri mumwedzi unowa Oktobha tichidzidzisa vanhu zvakanyanya pamusoro pekurapwa kwaro uye nokudzivirirwa. Kenza iyi inozoonekwa patova paya ichinge yatopararira nomuviri. Izvozvo zvinobva zvapa vana chiremba dambudziko guru rokurapa, uye mukana wokuzochirapa chichipera unobva wadzikira nokuda kwokuti gomarara kana kuti kenza rinenge rapuwa mukana wakakura wekukanganisa dzimwe nhengo dzemuviri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo bazi rezveutano risina kupindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi munguva shoma yapfuura, nyanzvi muchirwere chegomarara uye vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwe mubazi rezveutano valingala vakati zvakakosha kuti vanhu vaongororwe gomarara. Vakati kuongororwa kunobatsira kuti chirwere ichi chibatwe chisati chakomba, vachiti vanhu vanorwara negomarara vakawanda vanoenda kuzvipatara gomarara rakomba.
Mastatistics ari kubazi rezveutano Zimbabwe National Cancer Registry anoratidza kuti zvikamu 70% zvevanhu vanorwara nekenza zvinozoenda kuchipatara painenge yapararira nomuviri. Saka zvakakosha kuti gomarara iri rionekwe risati rapararira nomuviri nokuti zvinenge zviri nyore kuriraapa.
Nyanzvi dzeutano dzinoti chirwere ichi chiri kubatwawo vanhurume, uye vari kukurudzirwa kuti vapote vachivhenekwawo chirwere ichi kuitira kuti chibatwe chisati chakomba. Gwaro reZimbabwe National Cancer Registry 2019 annual report rinoratidza kuti gomarara rakanyanya kubata vanhu igomarara repamuromo wechibereko rakasvika pazvikamu 22 kubva muzana, richiteverwa negomarara repanhengo yevarume rine zvikamu 11 kubva muzana, kwozouya gomarara repazamu rine kamo zvisere kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatereri tinokurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu ye VOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavura WhatsApp dzinyai pakanzi updates pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona modzvinya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda pamunoona mastatus pa WhatsApp zvakare mutsvaga VOA Shona. Vanoda link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu. Bato rinopikisa mbotswana re umbrella for democratic change kana kuti UDC raramba mashoko arikutaurwa nemuzinda weZimbabwe munyika iyi ekuti ririkuda kurwisa zvarwa zveZimbabwe zvekugara nekushanda munyika iyi pamberi pesarudzo dzirikuitwa musi wechitatu. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Mumwe mukuru mubato Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC Dr. Penyo Butali vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina daka nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana.
The claims that
zvekuti UDC iri kuda kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe manyepo. Hondo yedu yakanangana neZANU PF naMnangagwa.
Nemusi wechishanu umiriri weZimbabwe muBotswana vaHenry Mukonweshuro vakaburitsa mashoko kuvatori venhavo vachihambira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvingwarire sezvo zvigona kurwiswa nezvimwe zvizvarwa zveBotswana mushure mekunge vanopikisa vapamhera Zimbabwe mhosva yekupindira musarudzo dzenyika yavo. Vanopikisa ava nemusi wemugovera vakaendawo kunoratidzira pamuzinda weZimbabwe kunyange vakanambidzwa kupinda mukati nemapurisa. Vabutali vati vanotoda kubatana nezvizvarwa zveZimbabwe kubvisa vanotonga nedemo munyika mbiri idzi kuburikidza nesarudzo.
Isu hatina chatingarwira nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno. Dambudziko rakavasimudza kumusha ndiro ratiri kurwisana naro. Muvengi wedu mumwe chete ndiva Munangagwa. Saka tiri kutotsvaka nzira dzekuita mushandira pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe mukurwisana nekuvhiringidzwa kuri kuda kuitwa dunhu Sadik na Sachigaro Waro.
Mumashoko enyunyuto vanopikisa vanoti Zimbabwe iri kupindira kuburikidza nesangano revasore reCIO richishanda neremunyika iyi reDirectorate of Intelligence Services mukuronga kubirira sarudzo. Bato reUDC rinotoo bato riri kutonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kushanda neZANU PF kuti rinyorese zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvivote zvisiri pamutemo. Asi munyori mukuru mubato reBDP vakaviskariwo vati aya manyepo uye vati vanopikisa vari kuda kukonzera ruvengo nekusagadzikana munyika.
Vanopikisa vane nhoroondo yekukonzera mhirizhonga kunyange kuvanhu vedu vemuno. Tine makore akawanda tichizika mose vanhu vanoda runyararo kusvika UDC yaumbwa. Asi mapurisa achadzivirira munhu wese ari munyika zvisinei nekuti anobva kunyika ipi.
Mashoko kuvatori venhau munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kumashoko vaNick Mangwana vakati Zimbabwe haipindire munyaya dzezvematongerwo edzimwe nyika vachiti hurumende inoshanda nebato chero ripi rinenge rasarudzwa zviri pamutemo. Vakatiwo Zimbabwe inoshanda pasi pemitemo yeSADC. VaMukonweshuro vazoto vakavimbiswa nemapurisa emuBotswana kuti achachengeta zvizvarwa zveZimbabwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paTswana University of Technology muPretoria, South Africa, mzvinafundo reKimukonza vanoti gwaro rakaburitswa nemuzinde weZimbabwe muBotswana haranga riri rekutanda nyadzi. Kotiwo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vanoti ZANU PF yoda kudyara mbeu yeruvengo munyika dzakaipoteredza. Asi mukuru muhofisi inoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vakaudza Studio 7 kuti havapindire musarudzo dzedzimwe nyika. Zimbabwe iri kupomerwawo mhosva yekupindira musarudzo dzekuMozambique, Namibia, Zambia neSouth Africa. Asi bato reZANU PF rinoti rinongotyidzana nemapato ari kutonga kwete kuti rinopindira panyaya dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tuenda kuna Jonga achitipa zviri kuitika musarudzo yeAmerica.
Upenyu hwevakadomwa semutewedzeri wearikukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika achimirira Republican Party vaJD Vance vakafanana nenyaya yemukomana akakurira mukadhorobha kadiki diki akazopunduka. Vakakurira muAppalachia, vakaenda kuchikoro chiri muIvy League, vachikwanisa kuzopedzisira vasarudzwa kuvese mumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vechidiki zvakanyanya munhoroondo. Asi kutanga, mutoro wenhau mukuru weVOA muWashington, Caroline Presut, anotidzosera kumatongo avo. Uku hakusi iko kwavakazvarirwa, asi uku ndiko kunonzi navaJD Vance kumusha kuJackson, Kentucky. VaVans vanotsanangura masanganiro avakaita nemudzimai wavo.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky.
Pandakafimba mudzimai wangu ndakati, mudiwa, ndauya nechikwereti chezvuru zana nemakumi maviri emadhora kubva kuzvidzidzo zvangu zvemitemo. Uyewo ndine nzvimbo yemarinda ari mujinga megomo kumabvazuva kweKentucky kunovigwa vedzinza redu.
Ambuya vava Vance vaizivikanwa saMama Sheriff John Holland, mukuru wemapurisa emuBrihit County kuKentucky, vanoti vaiziva vava Vance kubva kare.
He always came down here with Mama and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he
vaigara vachiuya vose naMamao vaimuunza kumakomo kuti aone upenyu hwemumakomo uye zvaive pachena kuti akahuda.
VaVance vakazvarirwa muno muMiddletown, Ohio, vakakudzwa zvakanyanya naMamao avo vaive vasingatambire zvedambe vachigara vachingotukirira uye vachichengeta mumba mavo futi gumi nepfumbamwe dzine mabara. Vaine zita remurume akanga akaroora amai vavo, vaJD Hamel vakahwina sarudzo yavo yekutanga. Sezvineiwo, semutevedzeri wemutungamiri wemukirasi mavo paMiddletown High School, vakazoshanda semuto, vakazopedza zvidzidzo zvavo vakabudirira zvepamusorosoro kana kuti summa cum laude kubva pachikoro chepamusorosoro cheOhio State University. Vakazoenda kuYale uko vaVance vakasvikovirirana nemumwe mudzidzi aiitawo zvidzidzo zvemutemo, Usha Shilukuri, akazove mudzimai wavo. Shamwari yavo pachikoro ichi vaJames Amers vaivaziva vose.
I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him decide what he wanted to do and help, you know, kind of shape.
Ndinofunga kuti akakwanisa kuendesa zvimwe zvaizvozvo kuna JD kumubatsira kusarudza zvaida kuita, kugadzira nzira yake mune ramangwana mune zvose achibva kuchikoro chemutemo.
VaVance vakazivikanwa nyika yose kuburikidza nebhuku ravo remuna 2016 rakatengwa zvakanyanya uye rakaitwa firimu Hillbilly Elegy riri pamusoro pevanhu vemuAmerica vanoshanda mabasa epasi. Mutambi mukuru ndi Glenn Close, ari mamao vasingade zvemanga manga kuna JD wechidiki. Norutsiguro rwevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump vaJD Vance, mukomana anobva kuOhio anoda Kentucky, vakasarudzwa kuve seneta kuOhio. Uye makore maviri akatevera, vaTrump vakasarudza vaVance semutevedzeri wavo musarudzo. Asi vakave nemawambo akaipa mushure mekunge vamboshoropodza vaTrump nekunge vamboti havafe vakave munhu anotsigira vaTrump. Iye zvino mushure mekudomwa, zvirongwa zvavaVance zvakafanana nezvavaTrump. Uye pakubvunzwa kuti vaive mutungamiri wenyika vakakundwa here musarudzo yemuna 2020, vaVance vakati,
I think there are serious problems in 2020, so did Donald Trump lose the election not by the words that I would
kwete,
use?
Kwete, ndinofunga kuti painge paine matambudziko makukutu muna 2020. Kwete, ndozvandikataura.
VaVance vane urongwa hwakasimba paChina neEast Asia vanopikisana nekupa rubatsiro rwechiuto kuUkraine. Pamhinduro kumubvunzo pahondo yeIsrael neHamas, vaVance vanoti,
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties.
Kamala Harris nekune rimwe divi anoti haadi kuti vanhuwo zvavo vakuvadzwe, asi iye achiramba kupa Israel zvombo zvinoibvumidza kuti ideredze uwandu hwevanhu vanokuvadzwa.
Dunhu rinobva vaVance reMiddletown inzvimbo yakanyanya vatsigiri vavaTrump. VaSteve Dillman vakapinza vaVance basa ravo rekutanga vaine makore gumi nematanhatu ekuberekwa. VaDillman vanoti,
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good.
Aiwa tinotenda Jonga tasvika kumagumo echirongwa chedu indini Blessing Zulu ndokusiya mina nditungamiri Nkomo munaudze isindebele.
Uye iye zvino anogona kutove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica
kana vakasarudzwa.